Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, chinosa na nalakari manero anasi, uru msue chipiri, chivabu 3, 2022. Makateri rafu Studio 7, nefenyure inya ziriki chika Mzimbabwe, zamuno piwane Studio 7, ilimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Asi hurumende inoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Nyanzvi dzezvoupfumi dzoziya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende ichiti iri kuvandudza zvinhu asi vatori venhau vachiti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reUNESCO kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hurumende iri kuvandudza mutemo weBroadcasting Services Act kuti nepenyuro dzematunhu dzipanise kutsvaga mari kubva kumakambani ekunze nemuno.
Pari zvino tiri kuda kugadzirisa mutemo weBroadcasting Services Act kuti tione kuti vekune dzimwe nyika vangauya here muZimbabwe muno kuti vazoisa mari dzavo kumubroadcasting kana kuti mumedia sector. Tiri pane izvozvo futi minister vakaona kuti vacommunity radio station haasi kukwanisa kuti angazvimirira ega, saka ipapo vakati vanoda kuti mutemo ugadziriswe kuitira kuti vabvumidzwe kuti vanga tsvaga atingati chirungu advertising nokupuwa futi mari kune vana vedu vemuZimbabwe vari kunyika dzekunze dzatinoti kudhaya.
Vaparadza vanoti hurumende ichavandudzawo mimwe mitemo kurerutsira vatori venhau, asi masangano evatori venhau anoti vachiri kushanda vari parumananzombe muZimbabwe. Masangano aya ati vatori venhau vachiri kushungurudzwa munyika, uye zvakakosha kuti vabvumidzwe kushanda pasina kushungurudzwa, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji vawane ruzivo rwakakosha pakurarama kwavo. Mutauri wesangano reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vaudza Studio 7 kuti nhasi zuva rekuti vangadai vachipembera, asi izvi hazvisi kuitika nekuti vari kushungurudzwa.
Saka tiri kuti zuva ranhasi harisiri kupembera, rinongoramba riri zuva rekungochema gore negore. Takamirirawo zuva rekuti richange rava zuva rekuti tiye takupembera kuti tagona chakadai, takaita chakadai. Uyezve tichienderera mberi tozotarira muno muZimbabwe vatapi venhau ndevamwe vanohora mari shoma shoma zvekuti nhasi izuva rekuti tichirangarira kuti vakomana nevasikana vari kutipa nhau zuva nezuva, zviri kuitika munyika zuva nezuva. Navo vari kutotamburawo, vari kutotambudzwawo, uye upenyu hwavo hunofanira kubatsirika kuti uite sei uve nani.
Mutungamiri wesangano rinomira vatori venhau vanoshanda vakazvimirira, reNational Association of Freelance Journalists, Amaili Net Manzini, vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vaongorore kuti mashandiro avo akamira sei, uye vati hazvifadzi kuti nyika yakatodzika mutemo unovashungurudza zvikuru sei pamadande mutande.
Mutemo inenge ichiunzweko nokunana Patriotic Bill, kunana PVO Bill, zvinhu zvichati afekta pakushanda. Ndozvinhu zvatiri kuda kuti tizvinge zvichigadziriswa asi chino chikurutiro kuti dei hurumende yataurawo nemapurisa majournalists asasungwewo kungosungirwawo zvinhu zvisina basa vachisungwa ivo vachiita basa ravo.
WeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe va Golden Maunganidze vati kunyange hazvo kushungurudzwa kwevatori venhau kwakadzikira mugore rapfuura kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura hurumende nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nekushungurudza vatori venhau zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Tinoda kuramba tichiudza avo vematongerwo enyika kuti vakoshese vatori venhau mukuita kwavo basa vasingavashungurudzi kana kuvambunyikidza, nekuti munguva zhinji takaona vatori venhau panguva iyoyo vachikanganiswa zvakanyanya. Tazodazve kuramba tichirangaridza hurumende yedu kuti ikwanise kumhanya nemitemo yakafanana neMedia Practitioners Bill kuti igadzirwe zvakanaka igova mitemo inokwanisa kuti tive nekushanda pakati kwevatori venhau nehurumende yatingati co-regulation.
Vatenda hurumende nekupasa mitemo yakaita seFreedom of Information Act nekupa maresinesi kune penyuro dzemunharaunda kana kuti macommunity radio stations.
Nyaya yepress freedom haisi nyaya diki, inyaya inotibatsira senyika kuti tikwanise kuva nekusangana nekuwana mashoko anobva kuvatori venhau nenguva, uye vagari vedu vanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana mumaruzevha mumadhorobheni vakwanise kuva neinformation nenguva yakafanira vagokwanisa kuva nekuziva kuti vangaita zvipi kana kumeka madecisions zvichibudikidza nezvavanenge vaverenga zvinobudiswa nevatori venhau.
Mukuranwa nezvezvirongwa pane penyiro yevemuganga FM yekuchipinge iyo yakapiwa resonance gore rapfuura vaowenzi vayo vati kunyange hazvo vakapiwa resonance hurumende inofanira kubvisa mitemo inokanganisa kufambiswa kwemashoko yakaita seCyber and Data Protection Act.
Saka taka tasadinginira regore rekuti journalism under digital siege kudai kwaita kuti patinoshandisa madigital platforms nekuti taudasa kuti programming yakuendanawo netechnology. Saka takatarisa izvozvo kuti tinoda freedom yekuti tikwanise kuitawo basa redu sevanhu vanenge vachishambadza zvinoitika munharaunda uyezve tichiburisa zvinoitika uyezve mashoko achitendera munharaunda.
Sangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations rati hurumende inofanira kuona kuti vatori venhau vachengetedzwa zvikuru sei panguva dzesarudzo, uyevo hurumende haifaniri kupindira pamashandire enhepfenyuro dzematunhu. Zakras yatiwo mutemo weBroadcasting Services Act uyo unorambidza kuti vekunze vasime mari mumakambani kutepfenyura unofanira kuvandudzwa. Zuva reWorld Press Freedom Day rakatanga kucherechedzwa muna 1993 senzira yekurangaridza dzihurumende pasi rese kuti dziremekedze kodzero dzevatapi venhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kuvhiringidzwa. United Nations inoti dingindira regore rino rekuti journalism under digital siege rinoratidza kuti madande mutande kana kuti internet zvave kushandiswa kupinza vatori venhau nebasa ravo munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi paine tarisiro yekuti vana vachakwanisa kudzidza zvakanaka sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kudzikira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo zuva ranhasi kubva pakatanga Covid-19 hatati zvambovhurwa zvakanyatsochena machenero azvakaita semavhuriro azvaita nhasi. Vana vanga vari kuzvikoro vakawanda uye nevadzidzisi vanga variko nevarairidzi papachingoonekwo pano neapo, vabereki vanenge vachimhanya chipatapata vachida kubhadhara maschool fees. Asi zvese zvakanyatsokurongeka uye kudzivirira kweutachiwana hwecovid-19 igaro ziva zvaakutongozikanwa pamagedhi pose. Pane masanitizer, pane social distancing, vana vanenge vakapfeka maface maski. Saka zvinodadisa.
Saka muri kutarisira kuti kotoro ino hamuwane matambudziko ekuti zvikoro zvinombovharwa chirwere chaaputika?
Tiri kutarisira izvozvo. Hatingarambi zvedu kuti kuda denda recovid ringangopinda pano neapo. pane chimwe chikoro nechimwe asi kubva temi yakadopera tikana tatokwanisa kuribata denda iroro rekuti rarisingatombosvike kukuzhuru patakaribata riri kumazana zana ikokoko asi izvizvi tirikuda kutoti ritodzika kana kutoshayikwa muzvikoro medu.
Muri kufarawo here neuwandu hwevana vakabaiwa nhomba yeCOVID-19?
Tiri kunzwa manyukunyuku nenyaya yevana ivava vakabaiwa. Zvinotifadza zvikuru vana ivava vane makore 12 vese. Vazhinji vacho vabereki vacho vakavabvumidza kuti vabayiwe. Saka tinokurudzira vabereki vanga vasati vabvumidza vana vavo kuti vabayiwe vaccine jabi reCOVID-19 vavabvumidze nekuti hurumende takabatana nebazi rezveutano nebazi reprimary nesecondary yedu kutange kuchiitwa vaccination muzvikoro vhiki rino nerinotevera.
Tichitarisawo rimwe dambudziko, vamwe vana nevarairidzi vanenge vari kuti vari kusangana nedambudziko rezvekufambisa kuenda kuzvikoro. Zvingagadziriswe sei ipapapa mabhazi anenge ari kuita mashoma?
Nyaya yemabhazi tinobatana sehurumende nevebazi rezvekufambisa rezvemotokari ivo mazupo vanenge vachibatsirawo vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi chikurukuru tinowanzokurudzira zvedu kuti vana ngavadzidze mudhuze nekwavanogara. Hatitarisire kuti mwana anofanirwa kufamba 3 kana 5 kilometers kuenda kuchikoro chake, tofanirwa kunge chiri chemudhuze munharaunda maanogara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vobet Masaraure, avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Nyaya yekuzvikoro yaitwa musango nehurumende yakundikana kuti varairidzi vange vaine chouviri chinoita kuti vadzoke. Varairidzi vari kutambura vatadza kudzoka kumabasa vazhinji. Vana vechikoro vari kutadzawo kusvika muzvikoro nenyaya yekutoshaya mari yemafizi nekushaya transport chaiyo. Tine vana vamwe vangoswera zvivarete vakabirira transport vachishaya. Varairidzi vamwe vakada kutofambuwa kutoenda kumabasa vashaya chekufambisa vakatodzokera kumba. Hakuna kudzidzwa kwaitwa muzvikoro zvose nhasi tichange tichiona kuti panovhurwa zuva mangwana zvinofambasa.
Mambo otaura here nehurumende nezvematambudziko amuri kutauraya vamasarauri?
Vamwe matambudziko aya vanga tatagara takavazivisa. Munoona takaita tsvakurudzo netakaburisa ripoti ine mafindings edu nezvataiisaika zvichiziva kuti zvichatoitika kare. Vataita tatabuwa zupo kuti vanhu vanomira voga 2 hours kuti vakwire ipose zvikoro zvisati zvavhurwa. Tichitarisa vabereki vataiindavhiwa takakwanisa kutaura nevabereki vanokwana 7200 nyika yese. Tikakwanisa kutaura nematicha avo ane chitsama chinosvika 14400 aindavhiwawo. Tichitaura nevana vechikoro chaivo tichiindavhiwa vanhu vezupo chaivo. Saka zvimwe zvatakazviudza hurumende zvisati zvaitika zvaitotarisa kuti vachaita action kuti dzova machallenges aasati aita. Manje varamba vakanyarara, hapana chavati vaita kutambudziko tiramba tichikura.
Ko, panyaya dzemihoro apa muri kutaurirana kuti kudii nehurumende uye vangani varairidzi vamungati varamwa mabasa nasi?
Hurumende kuramba ichiita zvitandamidzoro panyaya yekumuhoro yedu. Varairidzi vese muZimbabwe hapana ari kudzidzisa. Vasiri kuti vari havatadza kusvika kubasa, vanhu vanenge vachishingirira kunonyora pasi kuti ndiripowo kuti vasazinge mabasa zvekushikirwa nehurumende ichiita. Nyika yese hakuna munhu amurairidzi ari kudzidzisa. Varairidzi vese vari havasa basa ravari kubata, vakamirira mari yavo. Saka chavari kungoita chete kutonyoresa kuti tauya ndokunge vabudirira kusvika pachikoro, asi kana vanyoresa havasi kuzopinda muclassroom.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUZ Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano runoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Association of School Development Committees and Associations vabhani manokore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi semamiriro akaita gadziro vadzidzi vakuru vedu nemaestricis vedaro vakaita gadziro. Asi dambudziko hombe vatikuona takatina ndeyekuti vabereki vanga vakaomerwa kuva nenhau yemaskulfees. Saka tinokurudzira chose kuti masituations akadaro vabereki ngavagare pasi pemahedzi vaite maapiri.
Hadzina kunyanyokwidzwa here mari idzi? Nekuti kavamwe ari kuchema-chema kuti mari dzemihoro hadzisati dzawedzerwa, zvakamira sei?
Semamiro akaitwa yakaita zvinoko zvino mari hadzina kuzvinhu zvinhu dzandanzwa. Kwa hivyo kwa hivyo kukurisa zvikoro zvizhinji zvekare zvava zvichiri pasi vachikugadzira kuita mabhajeti avo vamwe vaiziyemba vanga vasati vaita vachikugadzira kuita mabhajeti avo kuti vaende kuti manzuro apo uye zvetine dzimwe nhii situation yatinayo bhesi yekuti mafom 5 edu vaakutanga zvikoro kazhinji kazhinji vana vefom 5 vaakuti mafizi anenge akati kwirirei nekuda kwekuti mwana anenge achitanga chimwe chidano nekukura pando zveiyoyo zvinenge zvakati wandei saka ikoko ndokunenge kuchinoti matambudziko ati ekuti mwana acho inenge akati kwirirei hongu itiizvoisa kuti mwari adzina kunge dzakakwirirawo asi ndo zvinoblesin ndiyo yatinoda ndoeza tichikonzera mbechipamba mai kana pasina iyoyo zvimwe vamwe vashandi vanobhadharwa ipapo pandezi ipapo zvino zvatinenge tichitarisa kuti zvingaaite kuti nevana ifambe sezvo zvadirao.
Mukuru wesangano rinomirira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vaBani Manokore vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuronga kuratidzira zvakasimba richivharisa zvikoro zvose zvepamusoro senzira yekumanikidza hurumende kutaura navo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yechikoro. ZINASU inoti iri kuzoita izvi nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vachitaura kudare reparamende gurukota rezvedzidzo yepamusoro vamoni murwira vakati pachishandiswa chero chikero chedhora rekuAmerica mari iyi haina kuwedzerwa kubva muna 2014. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZinasu vaLemon Mazuru kuti tizwe zvizhinji.
Kubva gore richitanga takazama napose kunge tichikumbira hurumende yedu kuti igare nesipasi tiikurukure nekugadzirisa zvinhu zvaine zviri kunetsa mukati mezvedzidzo nemunyika yose. Tikatumira tsamba nhatu burikidza nehofisi yavamurwira asi pari zvino nanhasi hapana chatichaitwa. Pari zvino nanhasi hatisati tapindurwa.
Matanho amave kutora imi savadzidzi ndeapi nekunonoka kupindurwa kana kusapindurwa kwamakaita uku?
Zvino seZimbabwe National Students Union takaenda kuvadzidzi veZimbabwe, tikaendawo zvakare kuvadzidzisi nevashandi vose vari muZimbabwe. Zvirokwazvo vadzidzi kunyanya ndivo vakati pange pachitorwa rimigwaro mushure mekunge hurumende yaramba yaregedza kuteerera zvatainge taita mutsamba medu. Zvino pamunoona takaura isusu kuti kubva musi wa9 chivabvu musi wemuvhuro vadzidzi vose tichange tichivhara nzvimbo dzese dzekudzidzira dzinova mayunivhesiti nemakoreji asi hatichigumira ipapo. Tiri kutaura izvi zvakare kuti vashandi vose nevabereki izvi zvateera mushure mekunge hurumende yaramba ichikwidza mari yezvidzidzo.
Muri kutaura here ni muchiti nyika yose pese pane chinonzi yunivhesiti pane chinonzi koreji pese muri kuti ngapavharwe?
Ndizvozvo chaizvo, nyika yose kwese kune yunivhesiti nekoreji, kwese kune koreji zvikutizvonia kwese kuchavharwa musi wa9. Hakuna kuchavhurwa kusvikira hurumende yaadhiresa yataura nesu sevadzidzi senyika.
Munoona zvichiitika here izvi kuti hurumende ichangotarisa muchivhara mayunivhesiti nemakoreji?
Sekuziva kuti hurumende yedu ihurumende inowanzochanyirira kodzero dzeveruzhinji muno munyika, asi isu sevadzidzi tazvipira kupfungamirira izvi. Sezvandambotaura kuti izvi hazvisi zvevadzidzi chete, muchaona kuti vashandi vose vachange vanesu, vabereki vachange vanesu, zvikanatsokufamba zvakanaka, even vana chaiyo varuma sekundari vata churi nao chinawaiti nekuti zviri kukangani chao kuti zidu chao muri kuistoro mari na kunaka kukwanisika.
Awanga vare mutauriri weZinasu Valeno ni Mazuru vashitaura parunare kuHarare na Ivan Zininga we Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations Antonio Guterres vari kushanyira Nigeria kekutanga. Vaguterres vanga vari mudunhu reBono. Nigeria yava nemakore akawanda echiedza kurwisa vanopfurikidza mumwero mudunhu iri vanosanganisira veBoko Haram neIslamic State. Vaguterres vari kushanyira nyika dzakakanganiswa nevanopfurikidza mumwero vachitaurawo nezvematambudziko akonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Meya veGutare Mariupol muUkraine vaVadim Boichenko vanoti vanhu vanodarika zviuru gumi vachiri pakambani yeZovostal Iron and Steelworks chinova chitsuwa chasara chega kutorwa neRussia. Pane mauto zviuru zviviri vari panzvimbo iyi. Ukraine inoti vanhuwo zvavo ndo vari kubvumiswa kubuda uye iri kuita hurukuro neRussia kuti mauto ayo anunurwe. Vakuru vanoti sadza huri tamburira hapana angaridya akatambarara. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitwa nevashandi vakawanda munyika zvekushanda zvisina zororo kuti vawane musuwa wesadza patafura. Asika vamwe ndo vanoti sadza rinofamba ndo rine muriwo. Zvino mhuri dzakawanda dzinonzi pari zvino dziri kungotemura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvizhinji munyika. Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwepamwedzi mumwedzi wapera wakubvumbi kwakasvika pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana 6.3% mumwedzi wakurume. Inflation yepagore mumwedzi wakubvumbi inonzi yakakwirawo zvakanyanya kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zviga zvina kubva muzana kana kuti 96.4% ichibva pazvikamu makumi manomwe nezviviri zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 72.7% mumwedzi wakurume. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanoti veruzhinji munyika vave kunzwa kurwadza kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvekuti vari kutadza kuzvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika.
Endo vanhu munyika umu vari kuzvinzwa kurwadza kwatiri kuita kuti mitengo makwirira aita yava kutema zvisingaiti mari haisi kukwana. Saka vanhu havasi kubhilivha chokwadi kuti inflation figure yeZimbabwe ndeyechokwadi here. Ini tichitaura mavhiki kumashuroko ndofunga tikuziva kuti takati patisvika muna June inflation inonge yapfuura 100%.
Mukuru wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti inflation yemunyika iri kuwedzerwa kumhanya nehondo iri pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda ichitengawo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kubva kunyika mbiri idzi. VaMutashu vanoti zvimwe zvakanyanya kukwira mutengo mafuta ekubikisa pamwe nehupfu.
Kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidukidza nekushomeka kana kunetsekana kwekufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Sekuziva kwamungaita gorosi rakawanda nemafuta ecrude oil akati wandei anga achifamba kubva kunyika mbiri idzi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti zvabatawo kuterama kwemitengo pasi rose kunyanyanyanya takanangana nenyika dziri kuAfrica Zimbabwe nedzimwe dzakapoteredza.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu kunogona kukonzerwawo zvakare nekuwanda kwemari inenge ichitenderera munyika asi zvigadzirwa zviri zvishoma.
ma factors kana kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira zvazvo zvinozozivikanwa zvinhu zvakaita sekukwira kwemoney supply munyika money supply yakakwira production isiri kukwira zvinoenderana zvinoita kuti muve neexcess demand muecomy zvoita kuti mitengo yezvinhu ikwire maexchange rate developments anoafektawo mitengo yezvinhu.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vachitambara vanoti panofanirwa kuonekwa kuti mitengo yezvinhu munyika yagadzikana yarega kuramba ichingokwira sezvairi kuita iye zvino.
Chinofanira kunge chichigadziriswa kuona kuti munyika mawane yatinoti macroeconomic stability kuti zvinhu hazvi kuramba zvichingokwira semakwirira azviri kuita nekuti kukwira kwezvinhu kunoderedza simba remari. Uzvorova kuti vanhu vanenge vakuda mari yakawanda kuti vange vachitenga zvinhu zvavange vachimbotenga nemari shoma. Saka I think dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko retinoti muecomics chronic high inflation.
Kunze kwekunge zvinhu zvakwanisa kugadzikana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi dzezveupfumidzi pamwe nevemabhizimusi, chirevo chekuti chaitemura chave kuseva chicharamba chiri chiroto kumhuri dzakawanda uye vashandi vacharamba vachitamburira sadza sezvo risingadyiwi neakatambarara.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
The connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki nhasi tiri kutarisa nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Edu ya pera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Nyanzvi dzezveupfumi dzadzeya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 3 kwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
by allowing investment even from foreigners, now we are going to amend broadcasting service act to allow foreigners to hold 40% in our local industry. So that's way of sustaining our industry.
Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba lomsebenzi.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba bese singasakwazi ukuthi kuzwa kuye kulunge nxa izikolo zivulwa. Ababalisi bawe ngabonakala amagedi evaliwe. Namuhla kathesi kube kulomehluko, ababalisi bebekhona, abantwana basala esikolo ngesikhathi, baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Izikolo zivuliwe namhlanje, iningi lijabulela ukuthi zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Abamabhizimusi atshiyeneyo koBulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba umsebenzi. Lokhu kuphume emkhosini wokunanza umsebenzi wentatheli zindaba emhlabeni jikelele ngelanga eleWorld Press Freedom Day owenzelwe koBulawayo eNational University of Science and Technology iNUST. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umphathintambo wezowethulwa kwezemibiko umnumzana Kindness Paratha ekhuluma emkhosini walamuhla koBulawayo uchaze ukuba baphakathi kokuguqula umthetho ozakwenza ukuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe benelise ukuzotshala imali kumankampani emisakazo eZimbabwe ngesilinganiso songamashumi amane ekhulwini i-40%.
I said it in 2003, let's allow this industry to grow by allowing investment even from foreigners. Now we are going to amend broadcasting service act to allow foreigners to hold 40% in our local industry.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezebulenjini umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Ilanga leli lisivule amehlo endabeni eziningi kakhulu. Lili langa lokunanza ukuqakatheka kokuhlonipha inkululeko emsebenzini wokuba zintatheli izindaba. Ngithande kakhulu ukumanyana phakathi komsebenzi wokuba zintatheli izindaba lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku. Sikhangela kakhulu ukuthi imitshina yakulezi nsuku yenqabela njani ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba emsebenzini wazo. Kumbe njalo kuyini okungaziwa izintatheli izindaba ukwenzela ukuthi bengabi sengozini esiphathelane lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku.
Umbalisi wekolishi leNational University of Science and Technology uDokotela Mphathisi Ndlovu uchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Siyajabula, siyakhumbula umsebenzi omuhle oyenziwa ngamajournalist ngelanga abayikuthi yiWorld Press Freedom Day. Namuhla ilanga liqakathekile kakhulu, sinanzelele ukuthi kuningi okwenzakalayo, kuningi oku-affecta ama-journalists okwenza ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. Namhlanje siyakhumbula umsebenzi abawenzayo, sinanzelela ukuthi ama-journalists alo msebenzi omkhulu amele bewenze ukuze kube le-democracy elizweni.
Umnumzana Nqaba Machazi obona ngokuhlelwa kwenhlelo eMedia Institute of Southern Africa ukhala ngodubo lwezinga lokubaqotho kwezindaba lolwazi olwethulwa eZimbabwe.
Lonyaka esikubonayo ukuthi uhulumende weZimbabwe
othembu sokunenga ukuthi upress freedom ezalunga iyalungisa kodwa ngathi esiqeda ukubona i-report ye-reporters without boundaries etshengisela ukuthi izimbabwe iyehlile ibingunumber 130 singunumber 137 kutshengisela ukuthi kuningi sibile okumele sikwenze ukuthi sifike kwisigaba sokuthi sokule press freedom ezimbabwe sokulokukhululeka kwentathelo ezindaba siyabona uhulumente uyabe khuluma ngokuthi kule mthetho emitsha njenge-freedom of information kule Zimbabwe media practitioners bill abakhuluma ngayo kodwa imithetho leyo nxa ingafakwanga kuhle ukuthi isebenzele abantu isebenzele intathelo ezindaba siyaqhubeka siya phansi njengentathelo ezindaba zezimbabwe
unkosazana siphathisiwe ndlovu owenza izifundo ze-masters ekolitshini le-nat kwezokukhutshwa kwembiko upha umbono wakhe ngelanga lanamhlanje
World First Freedom Day iqakathekile kakhulu and itim yalonyaka iqakathekile sanxa sesikhangela ukuthi uzulu wonke nje kakhulu njengeZimbabwe sihlangana le surveillance eningi kakhulu kungabe ku social media kungabe ku traditional media kungabe kungayo so ukuthi sibe le theme ekhuluma ngendaba enjalo abantu abahlangana layo each and every day kuqakathekile sibithi
usuku olo World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 1993 ngeva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa okukhokhelela ekuthini uZulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi lonyaka ilanga le-World Press Freedom Day linazwa emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Journalism under Digital Siege eveza ubunzima obubhekane lentatheli izindaba ngenxa yokwethulwa kweminye imibiko engasiqiniso ebulenjini be-inthanethi lasenkundleni zokuxhumana ezebulenjini ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kunjalo nje intatheli izindaba eyayisebenzela inkampani yezindaba eziyana uSharon Njobo uthi wachiya lumsebenzi ngenxa yokwethuselwa iziphathamandla zikahulumende uNjobo wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2000 elibhekise kwelemelika lemuli yakhe okwamanje usebenzela inhlanganiso ebona ngokuthuthukisa uZulu eCanada uNjobo ulekhasi labesifazana inkundleni Facebook. Asinuzweni kungqoqo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhuluma ngabhekana lakho eZimbabwe ngesikhathi eyintatheli izindaba.
Ekhaya okwakukhathaza kakhulu nxa usebenza ongumthatheli wendaba bekuyukuthi esikhathini esiningi uhulumende kasebenziselani kuhle kakhulu labantu abaziyintatheli zindaba uhulumende uyabe efisa ukuthi intatheli zindaba balethe imbiko ebenza bakhangeleke bengabantu abenza okuhle ngazo zonke izikhathi but siyazi empilweni ukuthi kukhona lapha esehluleka khona lo hulumende kukhona lapha ehluleka khona so ngithola ukuthi nxa ukukhuluma ngendaba ezitshengisa lapho uhulumende ehluleka khona kuba lokungazwanani phakathi kwahulumende lentatheli zindaba bese kusiba lokuhlukuluzwa okuthize kwentatheli zindaba ngohulumende
wena wabhekani nxa sikhuluma khonokho
ngangikhaphe umongameli welizwe ngesikhathi lesiwakungurobert mgabe esiyadinga uncedo elizweni elithiwa yi-Kuwait ukuthi sithole i-petrol siyazi ukubana i-petrol ibehlupha kangakanani eZimbabwe ngokusweleka kwenhlanhla asisatholanga usizo esasiye ludinga ngase ngibhala udaba njengoba lunjalo ngokuluzwisisa kwami lokunanzelela kwami uhulumende kasathabanga ngakho khona lokho ngase ngithole ukuthi indaba yakhona yayisilokhu ikhulunywa kokuphela sengikhahlanyezwa ngase ngicina ngibona ukuthi ngcono ngichiye umsebenzi ngase ngisiyangena-ke kuma-NGO and then ngase ngithutha-ke ngayahlala e-America
singathi-ke intatheli zindaba kwele Zimbabwe zikhululeke kanganani
akula kukhululeka abalakho ngalesi sikhathi ngoba lanxa uhulumende sowatshintsha ingqondo lenhloso kahulumende ilokhe ifana ukuthi bafuna ukuba intatheli izindaba zibhale okuhle kuphela, but njengoba ngitshilo ngaphambilini akula muntu ongenza okuhle ngazo zonke izikhathi. So laba ababhala betshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, ngithola ubana lokhu bekhahlanyezwa nguhulumende.
Ye, masu sikhangela njalo ubona ngazani wena ngokusebenza kwakho khathesi singathi lokhu ku-journalism lokhu intatheli izindaba kumbe usebenza okunye, njalo akusitshele khona ukuthi okusebenzayo ubona kunjani nxa ukuthi kungethulwa kwele Zimbabwe kambe kuyahambelana nakhonokho
engikwenzayo kathesi. Ngiku-social media, ngile Facebook page ethiwa yi-263 True North, lapho esihlangana khona njengabomama. Engikwenzayo ngiyadinga i-information engiyabe ngibona ukuthi omama bayayidinga, information efana leze settlement okwe-immigration, okomnotho welizwe. Njengabantu abahambileyo silapha eCanada kodwa esikhathini esiningi inhliziyo isekhaya, so ngiyazama ukubalethela indaba ezivela ekhaya ukubana babekwazi ukuthi ekhaya okutshintshayo kuyini, njalo umumo wezokubusa kwelizwe, ezombangazwe zihamba njani, lezomnotho welizwe. Ngingathi lokho engikwenzayo kufana lokuthi lokho engiyintatheli izindaba, ngoba ngiyabe ngihlala ngivula amehlo ngikhangela ukuthi ongabuya azokhuluma nabomama ngetopic leyi ngubani, abanike i-information kwenzela ukuthi omama labo ngithanda ukuthi bahlale bekwazi i-politics zalapha esihlezi khona eCanada ne-politics zeZimbabwe, ngoba imihla nemihla kumele babe bethatha ama-decisions ngempilo zabo nokuphathisa ekhaya besebenzisa yona leyi information. So engingakutsho ukuthi i-Facebook page le ifana lokuthi iliphephandaba lethu njengabomama abazalwe eZimbabwe kodwa asebehlele lapha eCanada.
Singathi-ke ungabacebisani abalokhu bethapha indaba eZimbabwe njalo lohulumende?
Abazintetheli indaba abasele ekhaya engingabacebisa khona yokuthi bangabambeleli kakhulu ekuthini izitori or indaba abafuna umphakathi azazi kumele zikhutshwe kuphela ku-TV, ku-radio kumbe kuphephandaba. Engingabacebisa khona yokuthi badingisise ulwazi olujulileyo ukuthi bangasebenzisa njani i-social media. And then kuhulumende ngingagcizelela ukuthi kuqakathekile njengohulumende ukuthi basebenzelane ndawonye lentatheli zindaba.
USharon Njobo wayeyintatheli zindaba yeZimbabwe Inter-Africa News Agency iZiana, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseToronto kwele Canada. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko yezikolo, kodwa iningi lijabulele ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Lanxa kunjalo, abathengisa ezitaladeni bayajabula ngoba abazali bagijimela ukuthenga kibo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali abaningi bekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ikonge kakhulu ababengakukhangelelanga, kodwa bejabulisa ukuthi zivuliwe kungela nkinga ebesezivame ukuba khona ngalesi sikhathi. Unkosikazi Sanele Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukuvulwa kwezikolo lokhu kube lomehluko kibo ngemva kwesikhathi eside.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba sasingasakwazi ukuthi kuzavuye kulunge nxa izikolo zivulwa ababalisi bawe ngabonakala amagedi evaliwe namuhla kathesi bekulomehluko ababalisi bebekhona abantwana basala esikolo ngesikhathi baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Unkosikazi Shina Ncube ongumzali yena ukhala ngokuthi izinto ezifunekayo nxa abantwana bebuyela ezikolo ziya zisiba ziningi kakhulu.
Hey, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday kumfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile. Le-transport yangikhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi nje abahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali. And akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabangi isikafutini somphako, ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda ayaduma khona.
Unkosikazi Lethu Buhle Singo omunye wabazali uthi ithemu leli liqale kubi ngoba ikhefu belilifitshane.
Hey, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday kumfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile. Le-transport yangikhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi nje abahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali. And akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabangi isikafutini somphako, ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda ayaduma khona.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo zivuliwe kuhle lamalungiselelo okuvikela awe-COVID-19 asehleliwe.
Schools have opened smoothly and we have not had any challenges or hiccups in schools reopening for the second term. Our learners are all there and all standard operating procedures for the prevention and management of COVID-19 in our schools are being strictly adhered to. It's all systems go. Learning is continuing and education cannot.
Izikolo zivulwe kuhle kakhulu, akukabi lohlupho okwaleli themu. Abafundi bakhona ngobuningi babo. Wonke amalungiselelo okuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 senziwe kuzikolo. Konke kuhamba kuhle, imfundo iqhubekela phambili.
Ngeviki ephelileyo, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethula umbiko kumhlangano wekhabhinethi ethi ilizwe leZimbabwe selilamanani aphansi awabantu ababanjwa yi-COVID-19 ngemva kokulandela iziqondiso abezempilakahle lohulumende ukuthi izikolo zivulwe kuhle njalo ngesikhathi. Wathi njalo izikolo zikahulumende sezizaqala ukuvumela abafundi ukuthi bafunde nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk uhlelo The Connection namhlanje uMike Hobe weStudio 7 uqoqala abasakhulayo esizwa imbono yabo ngosuku lokunanzwa komsebenzi lelungelo lentatheli zindaba kwiWorld Press Freedom Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uncome imisebenzi eyenziwa ngumngane wakhe weminyaka wendleminyaka edlula amashumi amahlanu, umunye uWalter Mondale obhubhe enyakeni nomabasa liseleminyaka phose elikhulu 93. umbuthano wesikhumbuzo womeli wenziwe nyakenye awenziwanga ngenxa yeziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ucine usenziwa ngesonto esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba usecretary general Antonio Guterres ukhuthaza uhulumende bebutho abazenqula uhulumende ababekhethiwe nguzulu kwele Burkina Faso, Mali lakwele Guinea ukubana babuyisele intambo zombuso ezandleni zikazulu. UGuterres wenzele inkuthazo ekuqaliseni kohambo lwakhe lokwethekelela entshonalanga yezwekazi le-Afrika ngesonto ekwele-Senegal. Umongameli Kais Saied wekwele-Tunisia ubike ngomvulo ngokubunjwa kwekomiti yokucanda indlela zokuthi kubunjwa uhulumende kanye lokuqoqa ukhetho lokuzwa imibono yabantu olwe-referendum ngontulikazi lonyaka. Ngemva kokuxotsha kwakhe umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende lakade ekudale nelekhabhinethi ezinika yena amandla engeziwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Abamabhizimusi athiyeneyo kobulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi abavela kundawana zelizwe zonke kusukela ngeviki kamhlaka 15 wenyanga edluleyo lapho abantu kade bezobuthana emcimbini wokunanza ilanga likazibuse. Abanye babantu laba babikwa behle bazihlalela kuleli dolobho belinde umbukiso weZimbabwe International Trade Fair oqale mhlazi ku-26 waze waphela mhlaka 30 kunyanga edluleyo. Usomabhizimusi wakobulawayo njalo engukansila umnumzana Edwin Dlovu uthi lanxa kube lobubelo inzuzo etholakale emahoteleni imali ezaphinda isiwe eHarare ngoba amahotela amanengi alezigodlo khonale.
Isikhathi se-trade fair isikhathi lapho abantu abeHarare ababuya khona kobulawayo bezokudla imali eHarare beyidla emahoteleni alama-headquarters eHarare ngokufanayo. Eqinisweni ukuthi-ke ubulawayo akula benefit ayitholileyo kumbe ayitholayo ngokwenziwa kwe-trade fair kusuka kwabantu beHarare bebuya lapha ngoba bayafika-ke bayengena emahoteleni teleni uRainbow headquarters yangkhona iseHarare imali zeRainbow zihamba eHarare bangene kubo Holiday Inn imali zangkhona zeHarare bangene eCrest imali zangkhona zeHarare akutshintshi lutho njengobulawayo asinike sithi kule nto ebambekayo nje engabe itholakele yebo kambe kakhona ama-restaurant amancane lapho abangabe bengene khona abantu beHarare abantu bemzini bazokudla khona esingathi batholile imali kodwa-ke hhayi singeke nje kukhulunywa ukuthi-ke abantu benze imali nge-trade fair hayi kula mali enziwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Deborah Mukasa uthi bekungcono sibili ngensuku ze-trade fair.
Thina njengebulawayo Vendors and Traders Association sibone ngathi lo nyaka i-trade fair ukuba khona kwayo ama-sales ethu ngathi ebephakathi laphakathi considering ukuthi abantu bebebaningi ade bevakatshile kobulawayo abavela endaweni ezijiyeneyo impahla zethu bezidojwa yiyenze especially ama-fruits lama-vegetable sikhanyelele ukuthi khona abantu bebebaningi ngobuningi babo njalo lama-hotels ade bhukhiwe bebhukha agcwala so abanye ade behlala emalokitshini so sitholile nje ithuba lokuthi abantu bekwanise ukushopa around bebhoda lezi ndaweni zethu lapha desikhona sinanzelela njalo ukuthi thina njenge-informal sector sibe lethuba njalo elokuthi sihambe soyo-exhibita izinto zethu ukuthi lathi sibonakale ukuthi sikhona.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi bekuyisikhathi esihle kakhulu kulabo abenza imisebenzi etshiyeneyo.
While siyananzela ukuthi siphuma kusikhathi e-trade fair ebikhona lapha koBulawayo, kuyisikhathi esihle ikakhulu ebantwini bamabhizimusi, ikakhulu abantu bama-hotels labantu abendalo zabo okudliwa khona ama-restaurant. Sinanzela ukuthi ama-hotels amaningi engxenye wonke abe fully booked, khonokhwana kuyinto enhle for Bulawayo. Lama-restaurants kona abantu abasaplay abantu ngokudla abaphekayo, ibhizinisi likhona sibula abaningi badobhadobhile. So-ke lokho kwakube yisifundo futhi ukuthi kwabamabhizinisi ukuthi nxa kuthiwa kule trade fair zenezingatho ezama-hotels zengatho zalapho okudliwa khona, abazilungiselela ukuthi kube yisikhathi sabo sokuthi labo bazame ukuthola imali ngoba ibhizinisi iyabe ikhona. So-ke lokho kuliqiniso ukuthi bila isinanzelela ukuthi abantu abaningi kulezo ngatha zombili hayi kube nganeno, ngoba vele ungananzela kathi sikakhulu ama-hotels abantu abaningi abasenelisi kuyela emahoteleni. So kula bantu bamakhampani labo gqoko, kodwa kathesi ngenxa yokuthi bekuyi-threat yamakhampani abebhukhela abantu babo bazolala, ngokunjalo ama-hotels emate good money kuthi laba ama-restaurant labo ngananzela futhi amakhampani futhi yiwo phela ayanxesa abantu bakuthi bathenga ukudla khona pha. So kwenza ukuthi abantu basebenzise imali ezabazinikwayo ukuthi bazozincedisa lapha ukubana bethenga ukudla, ngokunjalo hayi ama-hotels ama-restaurant bazamile ukudobadoba. Esinethemba lokuthi engxenye la ngomnyaka ozawubenza njalo, kodwa sithemba futhi ukuthi la badobadoba ekhona bazoza umuntu amabhizinisi abo nala abathuthukisa ukwenzela ukuthi abe kusiba ngesiphezulu ngenxa yalokho okwenzakale kathi singe-trade lapho abathole khona inzuzo engathi ithe xaxa.
Abantu abaningi kade bekoBulawayo ngabakhonapha elizweni labalutshwana abakwamanye amazwe. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe lilakho ukuzisusa ebunzimeni elikulo ngokuthuthukisa amabhizimusi ezizalwane kulokuhlala bekhangele phandle kwelizwe. Ezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe ukunanza ilanga lamalungelo entatheli izindaba eleWorld Press Freedom Day. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko zezikolo, kodwa iningi lijabule ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.